ngwanani yakanaka vachereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro kabvumbi 13 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muwashington dc ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mumwe murume wekuruwa padyo neHarare anoti iye nemudzimai nevana vake vari kunzwa zviri nani pari zvino mushure mokubatwa nekurapiwa chirwere checoronavirus. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinotya kuti mamwe mabhizimisi muzimbabwe achatadza kuvhurwa zvekare mushure mokurwisana necoronavirus. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Mugari wekuruwa pedyo neHarare vasonya kudya avo vakabatwa nechirwere checoronavirus apo vakabva kuDubai vanoti vari kunzwa zviri nani pari zvino pamwe nemudzimai wavo nevana vavo vaviri vakabva vabatwavo nechirwere ichi. Vanyakudya vanoti vari kubatsirwa navana chiremba avo vanouya kumba kwavo zuva rega rega. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Ndoda kutenda His Excellency our President vamunangagwa nehurumende yese vakandibatsira chaizvo pavakanzwa nyaya iyi kuti ndozvaitika kumurii. Vakamira neni chaizvo that giving me all the support yandiri kuda. Even my doctors, ndoda kutenda zvema doctors ese achitungamirirwa naDr. Jones weCity of Harare vakandibatsira chaizvo they come kumba vachizotona kuti tiri kunzwa sei kana paine any medication yetu iri kuda tovaudza votiigira kana paine zviru pane pari kudzimba vatinovaudza vouya. Madoctors are coming every day. Saka ndirotenda through the Ministry of Health nekuti rubatsiro rwarutipa zvekuti we are recovering very well. Tinotenda Mwari naizvozvo.
Mungasananguravo here ukama wenyu nevanhu vose ava vakabatwa vaine chirwere checoronavirus?
Wekutanga ndavadzimai vangu nefirst born yangu ine 24 years nesecond born ine 21 years ndo vari kurwara.
Ko kana muchirapwa muri kumba zvinenge zvichifamba sei? Vana chiremba vanenge vachiuya here kana kuti vanenge vachitaura nemi nepavhidhiyo pangava paskype kana kuti panhare mbozha?
Madoctors anouya pamba because isusu were locked in hatisi kutenderwa kubuda payadhi pedu nekuda kwekuti hatisi kufanira kutapudzira chirwere ichi kune vamwe. Saka tiri pamba pedu. Saka vanouya, madoctors anouya every morning vachicheka unhasi kuti tiri sei, havambofoni. Vanongouya every day vachicheka kwatiri kuti vaona kuti pane urwara here, pane any medication irudiwa here, vachititarisa.
Asi mungaziva kuti makabata chirwere ichi sei chaizvo here? Munombofamba here muchienda kunze kwenyika uko?
Inini ndino basa rangu ngere ndinotengesa macomputers nemafoni. Saka ndino maorder kuDubai. Saka ndanangoenda as usual kuno order. But unfortunately ndakangonoita handizivi kuti ndakasanga ndakaita munyama papi kuti mumashops here mandinotengera kana kuti ndakachibatira mundege here handizivi kana kuti mumarestaurant here pakudya handizivi. Asi ndadzoka after 3 days ndipo ndakatanga kunzwa pahuro nekupera simba nemusoro waitema chaizvo. The following day ndaenda kunzwa upera simba nemusana wakubata. Saka ihosha inova paralyzer mabody parts akati wandei at the same time.
Mumwe mugari wekuruwa pedyo neHarare vasonya kudya avo vanoti vave kunzwa zviri ndani mushure mokurwara necoronavirus vange vari parunhare kuruwa naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro muZimbabwe vanhu vabatwa nechirwere ichi vave 14 uye vatatu vakatoshaya. uwandu wevanhu vari kufa nekuda kwechirwere checoronavirus pasi rose uri kuramba kuchikwirawo. Mumashoko atumirwa kustudio 7 neAfrican Union achibva kusangano rinoongorora nyaya dzezvezvirwere muAfrica reAfrica Centers for Disease Control Prevention rinoti vanhu vafane chirwere ichi muAfrica vave kudarika zviuru zvinomwe nemakumi manomwe. Johns Hopkins University yomuAmerica iyo iri kuongorora nyaya dzezvechirwere checoronavirus pasi rose inoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi pasi rose hwadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere. Vanhu vafa vadarika churu nezana pasi rose. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi pasi rose ichiteverwa neItaly neSpain. Nyanzvi mune zveupfumi hwenyika dzinoti mabhizimisi achada rubatsiro rwakawanda paachavhurwa mushure mokurwisana nechirwere checovid-19. Sezviri kuitwa munyika zhinji, hurumende yakavhara zvinhu zvizhinji munyika pamwe chete nekuudza vanhu kuti vagare mudzimba dzavo kwemasvondo matatu. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda nekambani yePersicon Global Fund Managers muHarare vaPersistence Gwanyanya vaudza Studio 7 kuti vanotyira kuti mamwe makambani achatadza kuvhura zvekare zvigokonzera kurasikirwa nemabasa kwevanhu.
Handoni tisibuda takanaka sezviri kungoitawo zviri kutyirwa pasi rese kuti pachazopera urongwa hwekumbogara kudzimba chirwisana nechirwere checovid-19 pasi rese. Asi makambani ngaambovharwa, asi avharwa kudaro makambani mazhinji kana kuti avhu sasanyanya kushanda mashandiro aanga achiita kumashure kuya. Asi pane kutyira kwakanyanya makanzwa nyika yekuAmerica vaDonald Trump vachichema-chemawo kuti yedu nyika ikaramba yakavhara kudai tino remangwana redu rinozomira sei. Zvimwe chete izvo nenyika yedu yemuno muZimbabwe takanga takatarira kumashure tika mabhizinisi iwawo angandosvika pakugomberwa. Nyange hurumende yedu ine ruzivo rwokuti tikaita masvondo matatu kana akadaro hatinenge takagara kudzimba tisingaende kumabasa, panozondopera masvondo iwawo atinenge tasarira kumashure ende makambani achida kuti abatsiridzwe. Ndosaka payamutsidzwa hurumende yakati tinoda kuparura urongwa hwemari hwekubatsira makambani iwawo, asi munoziva zvekuti mari iyoyo haimbosiya vayiwakwamirana nezvinoda kuitwa pamakambani iwawo kunyanyanyanya edu agara akasarira kumashure, kunyanyanyanya edu agara achitotatarika achiremererwa. Saka tinotarisira kuti pasagona kuva nekugomberwa kwemakambani.
Tichitarisa zvamataura izvi, iripo imwe nzira here ingashandiswa yokubatsira vemabhizimisi kana chirwere checovid-19 ichi chapfuura?
Nzira chaiyo yakanyanya kupamhamha ndopasina, nekuti chirwere ichi chaidenda rabata pasi rese. Nehurumende yedu inosanganawo nedenda iroro, nekuti panguva ino zvese zvakavharwa. Saka vekumabhizimisi kazhinji kazhinji vanotarisira pahurumende. Hongu hurumende inogona kuti yodhinda mari yobatsira sezvinoita dzimwe nyika dziya. Makaona zvakaitika pakaita denda reupfumi rwepasi rese reglobal financial crisis, nyika dzekuchamhembe dzikatanga kudhinda mari, nyika dzekuona America nenyika dzeikoko dzikatanga kudhinda mari kuti vasumukire paupfumi dzahwavo vabatsire vezvemabhizimisi. Saka izvozvo ndinotarisira kutiwo ndozvingangeitwa nenyika yedu yeZimbabwe. Asizve tatine dambudziko rekuti matambudziko atiinawo ese eupfumi hwenyika ane chokuita nekudhindwa kukanga kuchiitwa mari nehurumende zvisina mwero, zvisina nduramo. Saka ipapo tinogarazve takarirovedzera tichiti sekurovedzera kwatinoita hurumende haigoni kuti itange kumhanya nemushini wokutinda mari zvakanyanyisisa zvisina nduramo zvisina chipimo zvisina chikero saka ipapo tinenge takaisa ziso redu asi zveidambudziko rapinda mumba saka zvinoda kuitwa zvakapaka pane kudzikama ende pane zviga zvawo zvako kuti kudhindwa kwemari uku saka tinofanira kutera miko nemirao yekudhindwa kwemari mushure mekunge chirwere denda iri razvo chinopera pasi rese nyika dzedu takudzokera takuona kuti todzifambisa sei sezvichaitwa nedzimwe nyika dzese dziri pasi ndonzira chete yandinoona ichange ichishandiswa nenyika dzakawanda yedu yeZimbabwe hapana chichairambidza kuti idaro asi ine zvakawanda zvainotarisa kuti painenge yakudhinda mari iya kuti ibude mumatambudziko inofanira kudhinda yakanangana zvakanyanya chaizvo chaizvo nemabasa ezvigadzirwa nemabasa emaoko mabasa anosumudzira nyika izvi kuda zvingatiita kuti tichibudawo matambudziko atinawo senyika asi kudhinda kwacho kunofanira kunge kuri kudhinda kune chikero kune mwero sekutaura kwandaita
nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda nekambani yePersicon Global Fund Managers muHarare vaPersistence kwanyanya vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zvarwa zveZimbabwe zviri kuSouth Africa zvinoti zviri kunetseka zvakanyanya nekuda kwekunzi zvakanzi zvigare mumba nekuti hazvina zvekudya. Izvi zvinotevera kuridziro yemutungamiri wenyika Cyril Ramaphosa yekuti vanhu vagare mudzimba kudzivirira chirwere checoronavirus icho chabata vanhu vakawandisa munyika iyi kudarika dzimwe nyika dzose dzemuAfrica. Mutori wedu wenhau More Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
South Africa yakazivisa kekutanga kuti munhu ainge abatwa nechirwere ichi musi wa5 kurume. Mumwe muzvina bhizinisi ane kambani inoita zvekuvaka ichipawo zvimwe zvizarwa zveZimbabwe mabasa vaBrighton Songore vanoti pari zvino vave kutotadza kana kubhadhara vashandi vavo muhoro wekuti vararame. Vasongore au vanovawo mufundisi musondo yeMethodist Church vanoti vave kutadzawo kana kunamata pamwe nevamwe semazuva ose. Chimwewo chizvarwa cheZimbabwe charamba kudomwa nezita chinoti kunyange hazvo kugara mudzimba kwambovapa mukana wekuti vagare nemurume wavo zvave kutokonzerawo mvongo mubopoto mumba mavo.
Coronavirus yauraya zvinhu. Baba vari kugara pamba vasikuenda kubasa. Izvezvo chikafu chechu chatakatenga nemari yatakapedzisira kuwana chiri kupera. Magetsi ari kupera anoda kutengwa hapana mari. Havasina kana mabasa nokuti vanoshandira. Havashandire kambani tinovapa mari. Saka isu chirwere ichi chatikanganisira zvisinga ichi. Coronavirus yauraya zvinhu zvakawandisa. Advantage yo ndeyekungoti tinongogara tiri tese pambo futi tinongotiwo close but sometimes zviri kutotinetsa futi kuti togara tichinetsana pambo.
Asi vaMarvelous Mashaya Mombe vanoti kunyange hazvo mutemo uyu wakavaomera vari kukwanisa kuwana nguva yekuve nemhuri yavo.
Ine ma disadvantage mahombe chaizvo ende uye ine ma advantages wo aina woyo ekuti it also brings the best out of the men kana muri pamba. Iyo yanetsa coronavirus italokerwa pamba ma disadvantage atisiko kwanisa kufamba mashop akavharwa atikunzi garai mumba ende vari kuitira utano hwedu kuti chisarambe chichispreada chirwere ichochi saka tiringogara tirimo mudzimba imomo mumabasa atisikuenda ende kune vamwe vanozvishandira mabasa emaoko havasiko kwanisa kuti vachiwana chouviri vari mudzimba dzavo vasiri kwanisa kuenda kunotsvagira mhuri dzavo ende vanenge vane mabills avanenge vachida kuteerera nekuchengeta vana nekuriritira mhuri saka ndo pane big disadvantage but chikuru ndechekuti zvedu tiri vapenyu uye government irikuwedza painogona kurwisa chirwere chatidai kuti netsa but tinosiyira kuna musiki tichitaiwa zvichaita mwari ari kumwari mupenyu zvine chinangwa
vamashaya mombe vaenderera mberi vachiti mufaro uyu hauna zvaunoreva kana vachishaya chekudya chimwewo chizvarwa chezimbabwe vapisa Maridzo vanoti kugara mudzimba uku pave kuvaomerawo zvikuru nekuda kwekuti vanhu vakawanda havachauyi kuzotenga zvekudya muhotera yavanoshanda iyo iri kutengesa zvekudya muchivande.
Tiri kuzvinzisa zvakataurwa naPresident muSouth Africa. Asi nyaya yekuti mabasa vanhu vachakwanisa kuuya kuzotenga mabasa nekuti hatina kana makastoma ari kupinda vachitenga saka basa riri kuita kuti bhizinesi ridzikire lo.
Vamashaya mombe vaenderera mberi vachiti havo mufaro uyu hauna zvaunoreva kana vachishaya chouviri. MuSouth Africa mune zvizarwa zveZimbabwe zvakawanda zvikuru asi mumiririri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi vaudza Studio 7 kuti havasati vanzwa kuti pane zvizarwa zveZimbabwe zvafa here necoronavirus kana kuti kusungwa munguva iyi iri kunzi vanhu vagare mudzimba. Hurumende yeSouth Africa inoti iri kutarisirawo kuti uwandu hwevanhu vachaonekwa vaine chirwere ichi huchawedzera zvikuru sezvo pave nevanhu zviuru gumi vari kushanda kuona kuti vanhu vavhenekwa utachiwana uhu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Tarisa zviri mumapepa nau anasi. Mujende News mune nyaya yekutevedzera yemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi vanoti Zimbabwe haina kugadzirira zvakakwana kurwisana nechirwere cheCovid-19. VaMohadi vati havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu vachiti hurumende inofanirwa kuita zvakawanda kurwisana nechirwere ichi. MuHerald Mekare, Media Institute of Southern Africa yaenda kumatare edzimhosva ichipomera mapurisa mhosva yokushungurudza vatori venhau. MuChronicle mune nyaya inoti mapurisa muBulawayo neZuro vakasunga mufundisi nevatendi vekereke yeRevival of Jesus Miracles Ministries mumusha unogara veruzhinji weNketa vachivapomera mhosva yekuungana izvo zvakarambidzwa nehurumende mukurwisana nechirwere checoronavirus. MuChronicle Mekare gurukota rinoona nezvevasori kana kuti state security vaOwen Ncube vayambira nhengo dzeparamende nemakanzura kuti vasape vanhu matsamba ekufumisa kufamba-famba panguva ino yokurwisana nechirwere checoronavirus. Ave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mamuka seko pa Studio 7 ini ndiriita zvangu lesimati njanje ndiri kuno kuSouth Africa mukurovazdan ha vamonzo ravandishamisa havana side yavo hakuita kwavo zveshuwa ndiye mutengesi muhombe havana side kudai vatomhanya kudhara vatova kukuna kupi uku. Izi zvinoda kuzama kuda kuitwa apa ndiko kunonzi kuda kuzama kukupa nyanza haukupi kinyanza hapana chinombochinja kuna vachamisa nekuti vachamisa vadiwa nemunhu wese muZimbabwe munhu wese kusanganisa naye vofudwa munanga gobachivava vakana zvakanzi kuvhotapo vari kunovhotera vachamisa kuda kutaura chokwadi. Saka izvi zvinofarira vamonzoreza zvinakana nebasa rese izvi hazvimbotorinakana nebasa
iwo mataracho wa watu ziva mosa hiruzi suka ya tuongwa bati iwa ifana mango yona vega utano iya icha shandi niyo tipa kupe waka pinda musaruzo vane batu rako vega waka zimira kudai kurukuti po waka biswe kudai vasina kubo gara vaita batu rako vasina mbo gara wapinda musaruzo waka ngu gara chete waka gara mataru utasha tunga kutu kudi zanga ziri nani nesu utasi nusara no imuno are serious nori nye hai tuongwe saka iwa vanga watu wane nera po batu wakurupinda musaruzo saka inya hai vachini kuitewe rakuti hidi ya pera kudara hii nyayayi kana zakadaro oke nyayayi mosa hiroska ya kusikira ya tuongwa ndi nga kumuke ni ye ya kubira kwe saruzo ye nga chitanga futi kutuongwa futi haina kupera kaya zao za zungu farafara zungu hee mafile mafile veni zao zenema nyayayi haina kupera vaka zona veko rezo shoka vacha misa vaka hui saka nga itange futi kutuongwa futi nyayayi andi pamuzi za futi yaka kupe ni hii futi kubira kwe saruzo ye nga itange futi ye hii
maazuwa sebo wana uko majo wanga pandika ndi mire Ewe siwa lipa studio 7 panava wana utara na uzi nufaza Zitendi nuzi angu denisi ni Asi nda anjilo tu mwari watu batiri panyayo coronavirus Zara mwajitawara na mwari kufiki mwari watu samote hawa na wanya undinete marigandu wa pesa wano da Kikosi kana tukanyara na mwari wanafungwa tunuzi laka naka Nangwani corona hacha wane farira wanfashi Hapana muna nado kufamu Zimbabwe Nangwa president anto rukwa kutupate na ingiri kileba bapate kurati kukanaka because izi za kukona nyanga mrapuwa chida nyanga mapresi ndasha hapa nisukenda kunzi ndulati kwa ikoku that means if it means death then we die together us and our presidents so taito kubiloti nyashidzamu arzilepo nguti kandika sufili kwa nwa notunudasha ya sufadzi but most importantly daya kuruguti nopona tese yeah, that's the most important thing that I can talk about now Asimanchi kuti tiponderedo una matamwari saka vanhu vamwe havai zvokuna matamwari vanokekeleza vanofunga kuti mwari vachatenda zvese zvese asi panongova vanhu ndimwari vatsamwa vachatipa zvinonga zvitora munhu asi tinoti katiti muna mato vanhu muZimbabwe vose tipone muchirwere ndo our last hope is God thank you bye
isu neZimbabwe tiri kuSouth Africa tiri kuchema kunoko chikumbire chikuna munangagwa kuti ne zvaibvira zviya vaitawo kuti vatitakure vaunzwe mumabhazi tiendeswe kudzimba kwedu tiri kuno kuSouth Africa coronavirus yacho iri kuramba ichingowedzerwa mazuva apa mudzimba dzatinogara tinoroja mari isikabvu chaiyo hapana kumusha vanenge vatarisira kuno kuti uchiwana mari yekuti uzotumira apa iwewe wacho hausi kutomboona ichikafu vaisha pakaoma zvaita president akamira mira netwa mai project toka Pretoria
vashamarari vestudio 7 mukomatanonoka wande nerimwe timu rese nokumbirawo mukomatanonoka wande musatyorawo kodzero dzedu isu semadzimai munofangwawo kutiwo mukatorawo rume 3 motorawo vakadzi 3 tesewo tikwanisewo kutaura pfungwa dzedu pano pastudio 7 nokuti ndopatinotokwanisawo kuti titaure pfungwa dzedu ndouda kutanga kuti mimi nese vashamarari vestudio 7 muchengetwe nashe kubva kuchirwere checoronavirus kwamuriko kukuamerica chisakubataiwo munzvengeswe nashe ndoda kutaurawo mafungiro angu ndiri kufunga kuti kuvatungamiriri vedu venyika medu nevachada kuzoita vatungamiriri vachada kuzotitungamirira ndinongoti ngatidzidzei kuti tisangoda kugutsa matumbu edu chete kana kungofunga nezvedu chete panguva yekuti zvinhu zvinenge zvakanaka munyika like izvozvi zvinaudeta takagadzira mazvipatara zvedu kare takagadzira zvipatara zvedu kare tine zvipatara zvedu ike zvino taidai takungotsvakawo zvimwe zvinhuwo zvishoma pane kuti here tingatanga kundovaka nemidhuri saka handimunoona kuti zvinhu zvacho zvinenge zvatotiomira saka ngatifungei neramangwana redu nerevazukuru vedu kutaura chokwadi kuvakuru vedu vakuru vedu nokuti ndimi munoondonga zvinhu munofunga zvematumbu enyu chete musingafungi kuti remangwana richazovei revana richazovei hakuna anoziva kuti ramangwana redu rinenge ririchi isengeizvozvizvi korona mauyira yaita hapana aiziva kuti korona ichauya asi sidei takagadzira tagadzira nyika yedu zvakanaka tisingangofungi zvematumbu edu tisingangofungi zvokuda kungokwira ndege tisingangofungi zvokungomora mari taidai takagadzira nyika yedu nyika yedu ine zvipatara ine mabasa vanhu vasina kana kumbobuda kunyika kudzimwe vachienda kune dzimwe nyika ike zvizvi ruzhinji rwakutambura vari kune dzimwe nyika nenyaya yecoronavirus ndoyekuti yakutoti mai vatsvadumbu baba vatsvamusana hapana kwako kuchemera kuti uende kuZimbabwe kwacho zvinhu zvakatopresa. Uri kugare kuti muSouth Africa macho kana kuti kupi kuBotswana kwacho kwauri ikoko hauna zvechokudya. Saka ndopa unongoona kuti vakuru vedu kana korona iyi yazopera, ndinokumbirawo kuti mutiitirewo mushe. Mumbofunga kuti vazukuru venyu gadziriraiwo future inoteera, generation inoteera, muvagadzirirewo kuti vazowanawo zvizvo kuti vatewo munyika medu. Takaitirwa izvi naPresident Nhingi, takaitirwa izvi naMinister Nhingi, takaitirwa izvi naNhingi naNhingi, kwete zvokungoti mufunge imi pachenyu zvokudya pachenyu. Maita basa vanhu vestudio se
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanoona nezveutano pamwe chete nemamwe magavhuna ematunhu muAmerica vari kuyambira kuti zvirongwa nemitemo yakadzikwa mukurwisana nechirwere checoronavirus isabviswa pari zvino. Kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakange vakatarisira kuti imwe mitemo ichabviswa kuti vanhu vakwanise kuenda kuminamato yeEaster, vanhu vazhinji vakaramba vari mudzimba dzavo pazororo reEaster. Musvondo rakaona vanhu vafa necoronavirus muAmerica vachipfuura makumi maviri ezviuru panoratidza sekuti vanhu vari kupinda muzvipatara nechirwere ichi vave kudzikira zvishomanana. Nyanzvi yezveutano uye vari mukuru webazi rehurumende rinoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa Dr. Anthony Fauci vanoti ino ndiyo nguva yokusimbisa mitemo yekurwisana nechirwere ichi, vachiti vanotarisira kuti pamwe mukupera kwemwedzi uri kuuya zvinhu zvinenge zvave nani kuti imwe mitemo ingabviswa.
Moyo wangu noreketa, unoda kukupepeta. Love yako inopepeta, saka ndoda kukuchengeta. Every day unoniseketa, suwa rangu unojegeta. Nyangwe zviga nirengesa, ndiwe wacha nunipengesa. Wasa ndomba sane, mina nawe mele tandane. Run to, baby, just testing you want to, but she ever go fag about to. You make me feel like I can't you, so I'll be your moon and your sun too. The one I give all of my heart to, a daughter or maybe a son too. Yeah, one sun don't pass on me, no now it melts and on when I see you,
I wanna see you, I get so shy.
Moyo wangu noreketa, unoda kukupepeta. Love yako inopepeta, saka ndoda kukuchengeta. Every day uniseketa, suwa rangu unojegeta. Nyangwe zviga nirengesa, ndiwe wacha unipengesa. Wasa ndomba sane, mina nawe mele tandane.
Kuna Titan kanonzi penge penge Sezo nguva yedu yapera regai tingotarisa zvanga zviri munhau. Mumwe murume wekuruwa padyo neHarare anoti iye nemudzimai nevana vake vari kunzwa zviri nani pari zvino mushure mokubatwa nekurapiwa chirwere checoronavirus. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti dzinotyira kuti mamwe mabhizinesi muZimbabwe achatadza kuvhurwa zvekare mushure mokurwisana necoronavirus. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai netsu zvekare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosera zvakanaka.
Soko izikat,